Vachitaura apo vakagadzwa pamberi pemhomho yevanhu munhandare yeNational Sports Stadium, vamunangagwa vakavimbisa kubatanidza nyika kuita utongi hwechekerere nekumutsiridza upfumi kuitira kuti vanhu vagare zvakanaka. Vamunangagwa vakavimbisavo kuve mutungamiri wemunhu wese, zvisinei kuti ndewebato ripi. Asi makore mana vari panyanga, mapato anopikisa anoti hapana chikuru chashanduka, achiti vamunangagwa havasi kuita zvavakavimbisa. Mutevedzeri wemutauri webato guru rinopikisa remdc Alliance, vaGift Ostalos Sizivan, vati upfumi hausati hwasimuka uye veruzhinji vari kudya nhoko dzezvironda. Vatiwo kodzero dzevanhu dziri kutyorwa, izvo zvinoratidzwa nekusungwa kwevatori venhau vakaita saHopo Chingono. Nhengo dzebato ravo dzakaita senhengo yeparamende muzvare Johana Momombe, vechidiki mubato ravo vamakomborero haruzivishe muzvare Cecilia Chimbiri namuzvare Netsai Marowa. Vasiza vatiwo hapana utongi hwechekerere sezvo sarudzo dzemabai election dzakamiswa kuitwa hurumende ichiti kune denda recovid-19, asi bato rezanupf richibvumidzwa kuita sarudzo dzaro mumatunhu akasiyana-siyana.
Tikuona futi panyaya yesarudzo ndechekuti ivo kuzanupf nenyaya yekutya ruzhinji rezimbabwe rasimuka kuti gadzirire sarudzo rikuya vakutatisari kuita sarudzo vari kutya kuenda musarudzo even ra-2023. Ndodambudziko ratiri kuona kuti vamunanga vari kuziva kuti munyika vanhu vataura kuti haisita kuda mukomana chidiki kuti apinde kuti gadzire nyika, saka vasingadi. Urikuzviona tizvakataura kuti taumisa voter registration iyo inofanira kuti itike kuti vanhu vagone kurejista kuti gadzirisa sarudzo sezvinotaura constitution.
Vatiwo bumbiro remutemo yenyika rave kutosandurwa risati ratombotevedzwa. Mutauriri wemubatanidzwa wemasangano amishanda akazvimirira weCrisis in Zimbabwe Coalition, vaMavela Sikumalo, vatiwo kupinda kwavamunangagwa panyanga hapana chazvakasandura sezvo pakangochinjwa munhu chete, asi maitiro ezanupf ari mamwe chete.
Titarisawo zvakare padonzo rekuti masimba aende kuvanhu, vanhu vachidya vachiguta. Tinoona vazhinji havasi kuguta, mamaini vari kutora voga ivo nevana vavo vachibvuta zvichifamba zvichienda mberi zvakadaro. Saka mukutarisa chaiko hongu, uso hwakachinja senguva iyo yakabva Ian Smith vaMugabe vachipinda.
Mumwe mugari wemuHarare vaONG wayo vaudza Studio 7 kuti hapana chasanduka mukati memakore mana apfuura, vachiti zvinhu zviri kutoramba zvichioma.
Tikatarisa levo yeuromo hwani vanhu hwasiyana newekare, ndochekutanga. Chechipiri, tikatarisa maservice delivery kutova maguta atova kana mumamisha, tikatarisa kuchikoro unotoona kuti zvikoro zvedu zvaakutodzikira, kana kuti mabhuku hakuna, kana zvekudzidzisa zvacho hakuna. Tikaenda kuzvipatara hakuna mishonga, hakuna kana zvekubayisa, hakuna zvechi, zvatova west kupfuura pazvanga zviri vamunangagwa vasati vapinda.
Asi mumwe murume ati anonzi Gerald ati vamunangagwa vari kubata basa zvakanaka, achiti pane zvirongwa zvakawanda zvakaita sekugadzira migwagwa mumaguta nemadhorobha.
Marodzi agadzirwa, mahaiwe ari kugadzirwa mumarokesheni nemaindastri maamaa nemakomba akasiyiwa nevamugabe mayamweya muri kuvharwa. Chatiri kuchema nawo pari zvinezvi inhau yehori, nyaya dzehori dzinge dzichigadziriswa kune wakavatenderedza, ndozvakabudisisa vamugabe. Asi vamunangagwa mashandiro avari kuita, nyika yedu yezimbabwe ikaramba ine utongi hwakafanana neihwohwo for the next maybe 3 years or so, tinenge taakuenda pamberi.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kune vakafanira kubata chigaro chemutauri wezanupf vaMike Bima, asi imwe nhengo yezanupf vaPeter Matangi vaudza Studio 7 kuti vanofara chose nebasa riri kuitwa nemutungamiriri nezvirongwa zvekusimudzira upfumi hwenyika zvakaita seNational Development Strategy 1 neVision 2030. Vati hurumende yavamunangagwa yashandura mararamiro evanhu munyika pamwe nekusimudzira upfumi hwenyika.
Purezidendi vari kuzama kuvandudza agricultural sector yedu kuti tidzokere patakanga tiri bread basket of Africa. Tinova chidanho chatiwo pamusoro kuti tisvike ipapo. Totarira pamaissues emining, tiri kuona vari kuzama zvakare kuti mining yezimbabwe idzokere. Tiri kuona kuvhurwa naFreda Rebecca vanarengo mine vanaane vari kuvhurwa vese anga vharwa kare kare mamwe 20 years ago because of sanctions vari purezidendi vari kushinga kuti zvose zvicho. Saka zvizhinji zvekuti hatingakwanisi kuzvitaura nezuva rimwe chete, zvinozoda kuti tigare kana nguva hombe tichitaura zvinhu zvakadaro izvozvo.
Vakumalo vati hurumende haifaniri kuzvirova dundundu, vachiti vanhu ndivo vanofanira kuita izvi kana vachifara nezvairi kuita.
Nyaya yekuti Zimbabwe is open for business uye vari kuunza mainvestor, mainvestors acho isu hatisati taaona, nekuti mainvestors kana aamuno tichatanga kuona vanhu vari mumastreets vaakuenda kumaindastry kunotsvaga mabasa. Tichatanga kuona maindastries avhurwa, zviutsi mumaindastries zvaakuoneka, asi izvozvi tichiri kuona chiutsi chekupomona dumpsite chinechichipiswa marara chiya.
Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika uye vari mutungamiri wedemocratic party Dr. Urayai Zembe vati vamunangagwa havasati vazadzikisa zvese zvavakavimbisa vanhu pavakapinda pachigaro.
Hapana zvatingataura iko zvino zviripo. Nyika yatonyanya kuiswa mumatambudziko akawandisa nehurumende yeZANU-PF inotungamirwa naye vamunangagwa. Hazvisi izvi zvinhema zvatiri kutaura pano, nokuti tiri kutora mumagwaro avakataura ivo vasati vapinda muhofisi, vari muhofisi. Saka hapana chedu vanhu veZimbabwe chiripo chatingataura kuti hurumende yavamunangagwa yakaita kwamakore mashanu apfuura.
Kunyange hazvo hurumende ichiti ine urongwa hwekusimudzira veruzhinji, World Bank inoti vanhu mamiriyoni manomwe nezviuru mazana masere vari kurarama munhamo yakanyanyisa muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.